Mangwanani akanaka vatereri tino sangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechishanu 24 zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro.
Zvatisingafariri pabhimu iri ndezvekuti Environmental Management Agency inotorerwa masimba ayo ni Minister of Mines. Saka Minister of Mines inenge ya referee ino zvikare mutambi wenhabvu. Izvi zvinokonzera kuti pave nekuparara kweenvironment.
Parliamentary Portfolio Committee on Mines and Energy iri kutsvaka pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri reMines and Minerals Amendment Bill.
Zvinhu zviri kudhura, ukaenda fanika uine ekukwesha hauna chaunoburisa, unotouya nezvinhu zvishoma-shoma zvaunoda chiye zvauzvitengi nekuda kwekuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti pataiatenga anga achakachipa but iyezvino akutorova kuma700-800. Saka kana uchida kuti utenga hautombotengi zvokuti ndatoasiya nani chitoada.
Vazhinji vanoti vachatadza kutamba kisimusi zvakanaka gore rino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete chine mazana mapfumbamwe nemakumi mana 1940 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana masere ane makumi mashanu nevashanu 4,855. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru makumi maviri nechimwe ane mazana matatu nemakumi mana nevana 201,344. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvine makumi matatu nezvipfumbamwe 4,089,039. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvisere zvine mazana masere nemakumi maviri 3,098,820. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Komiti yeparamende yeParliamentary Portfolio Committee on Mines and Energy iri kuita hurukuro nekubvunzurudza vanhu kuti inzwe pane pfungwa dzavo pamusoro pebhiri reMines and Minerals Amendment Bill. Bhiri iri rava nemakore maviri rapinzwa muparamende kuti rikurukurwe asi hurumende yakazivisa kuti pane zvimwe zvakanga zviri mubhiri iri rokutanga zvayakanga isingafari nazvo. Sachigaro webazi rinodzivisa nezvemabhizimisi paUniversity of Zimbabwe Dr. Nyasha Kaseke vakaudza nepfenyuro yeZBC kuti kana bhiri iri rikapera kugadziriswa richazarura mikana yekukura kwebhizimisi rezvezvicherwa munyika. Asi mukuru wesangano rakazvimirira reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti mubhiri iri mune zvimwe zvakanaka zvikuru sepanoti kana kambani ikapiwa mvumo yokuita basa asi ikarega kana kuti ikanonoka kuita basa iri inotorerwa mvumo iyi. asi vamaguhu vanotiwo chimwe chisingafadzi mubiri iri ndechekuti Environment Management Agency iri kutorerwa masimba ayo nebazi Ministry of Mines izvo vanoti apa Ministry of Mines inenge yaba muzvina pembe uye iri mutambi wenhavhu panguva imwe chete.
Tinati kubva kuma early 2000 tanga paine kubvumirana kwakanyanya kuti Mines and Minerals Act yedu ya out of date ya chembera haisisiri kuenderana nenguva nechikonzero chekuti yakagadzirwa muna 1961 tichiri pasi peutongi hwevachena saka interest ari muact imomo anga ari emamining companies asiri kukoshesa kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zvicherwa saka vanhu vakaona kuti matambudziko mazhinji ari mining sector anokonzerwa nemutemo wakagadzirwa nevashoma pasina consultation neveruzhinji ndosaka kubva muna 2007 hurumende yakatanga kuedza kuda kugadzirisa mutemo iwoyo through amendment bill asi bill iroro rinongonyorwa poitwa maconsultation asi harisati rambopasiswa kuti unzi wamutemo saka patiri nhasi uno muna 2021 tiri kuona kuti bill rakanyorwa muna 2018 president vakati ngarigadziriswe zvida kugadziriswa so by now 2021 taifanira kunge bill iroro ragadziriswa zvakasonzo napresident zvigadziriswe makore matatu apfuura
vamaguru munofungei pamusoro pebhiri iri
pane zvinhu zviri progressive zvatavana mubhiri imomo zvakaita semutemo weuse it or lose it zvichireva izvo kuti kambani ikapiwa claim ikasashandisa claim iyoyo hurumende inoita repossess kana kuti inotora claim iyo yopa kune imwe kambani chechipiri makambanis anotarisirwa kunzi anga achi submit ma work plans every 6 months izvi zvinoita kuti hurumende inge iine ruzivo rwezviri kuitika mumakambani nekuti pane mamwe makambani anenge achipa information yekunyepa mukupera kwegore asi kwezvinoizvo vanofanira kuti vataurire hurumende in advance kuti vachange vachishanda vakadai vakadai chimwezve chiripo ndechekuti hakuna vachatenderwa ku buditsa maminaro kubva pacrain vachishandisa prospecting license kana kuti license yekutsvagurudza maminerals vachangotenderwa chete kubuditsa maminerals vachiendesa kumalaboratory kunotarisa kuti imineral yakaita sei quality yayo nerudzi rweminaro iyoyo saka izvi zvinobatsira kuavoida zvakaitika sekwamarange kuti DBS yanga ichichera madiamonds for 13 years vachinyepa kuti vari kuita prospecting asi vanga vachibudisa maminerals makambanis akawanda muzimbabwe vari kuchera maminerals vachiexporta vachishandisa prospecting license saka izvo zvinenge zvapera ipapo
zvamusingadi pariri ndezvipi uye nemhaka yei
zvatisingafariri pabhiru iri ndezvekuti Environmental Management Agency inotorerwa masimba ayo neMinister of Mines saka Minister of Mines inenge ya referee iriwo zvekare mutambi wenhabvu izvi zvinokonzera kuti pave nekuparara kweenvironment nekuti Minister of Mines ndiyo iri kupa maresonesi yekuti makambani anochera ende makambani iwavo ndiwo ari kukanganisa nzizi ari kukanganisa minda ari kukanganisa zvinhu zvakawanda mhepo inofeniwa nevanhu saka regulation yeenvironment haifaniri kuitwa kupiwa kuministry of mines inofanira kupiwa in independent board yakaita seema saka ipapo pane big problem yekuti ministry of mines ichange ichivhara maziso ayo makambanis vachiparadza environment pasina anovakontrola pane dambudziko ipapo
zvamunoda kuti zviwedzerwe mubhiri iri ndezvipi
tinenge tichida kuti bhodhi iri risangove bhodhi revanhu vekuministry of mines asi ringe riine kunyange vana chamber of mines zvikuru sei rino masangano akazvimirira oga ma civil society organizations. Tinotarisawo zvekare role ye parliament dambudziko guru riri muZimbabwe pamining nderekushayiwa transparency zvikuru sei panyaya yemacontracts. Tinongoona kuverenga mapepa nawo kuti president vapa license kukambani yekuchina, president vapa license kukambani yekurussia, asi hakuna arikwanisa kubvunza kuti vanhu ava vakaselektwa sei kuti vave kuzoshanda muZimbabwe. Parliament yedu ndo basa raifanira kunge ichiita, inonzi oversight role. Saka mubhiru imomo hamuna space iri kupiwa parliament kuti ibvunzurudze ma decisions ari kuitwa ne executive.
Avo vange vari mukuru wesangano rakazvimirira re Center for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare ne Studio 7. Vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba kisimusi zvakanaka gore rino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kwavari munyaya dzemari. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari weMarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitatsira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwanzvinhu nemapunda zvotengeka zvinenge zvichingokwira each and every time. Haina kwana unozongotorawo 1212 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisi mari yatinenge tapuwa kumba kuti vanenge tiudzo zvinokwana.
Mugari wekudzivarase kwa extension vameluleke Sibanda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Christmas yegore rino yakaoma asingaziva hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwana wano income iri beta kudarika isusu. Isusu income dzatiri kuwana dzishoma, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwane pakufa. Unofanira kuti utosqueeze uchetakadziri nekutoti uwane chekutenga chacho.
Nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu, amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura, ukaenda fanika uine ekukwesha hauna chaunoburitsa, unotouya nezvinhu zvishoma shoma zvaunoda chie zvauzvitenge nekuda kwekuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti patai atenga anga achakachipa but iye zvino akutorova kuma 700-800. Saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvoti ndatoasiya nanchitoada kuti wotiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvo hapana chiri kutombotengeka. Kune havo vanozvigona asi ini ndazvitadza. Ndinokurudzira kuti hurumende dai chititarisirawo mashopu kuti vationere kuti mitengo iri kuitwa iyi. Saka potowo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya, amai Priscilla Ndou, vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Takanga takatarisirawo kuti sengo yeChristmas pamwe kuda tichabhusta masales but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vatafadzwa muzamanyo, vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda netsangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha Muchitya vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ngo mitengo iri kukwira yezvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta emotikari peturi nedizeri zviri kukwirawo sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira. Zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei, saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei. Saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri tinoona vachikwidza kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoita kuti business ravo rirambe richienderera mberi. Ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira.
Mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe, ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu, huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muZimbabwe nguva ino, vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva. Asi nekuoma kwaita zvinhu munyika, munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vechidiki vakawanda vanoti gore ra 2021 ranga rakavaomera zvikuru, uye vanotarisira kuti gore ra 2022 ringe riri gore rinova rerutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vazivanai muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti kuoma kweupenyu kwakazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra 2021 musanga zvidhura chaizvo zvinonga zviita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hwofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma, zvireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru sezvo vaisiri vasingaite mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore rino ra2021. Garasvika pakunopera matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura muzimba muno mudhorobha. Izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro tichiwedzera mabasa emudzimba. Rimwe dambudziko ratikaona nderekuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana titsumwe kuenda kuhoni musango munotyisa nevabereki, tozodzoka takaneta totanga kubika. Saka tanga tisina zororo nekuti abva kuchibhorani woenda kuhoni sevanhu vekumaruwa. Saka gore rino rapera haro asi raiva rine zvigwezvero zvakawanda kwatiri sevasikana.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirizhonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa pamwe nekuponderwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Isu sevechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvamatongerwo enyika, nokuti kwaiva nemhirizhonga yaitwa nebato reZANUPF. Mukatarisa gore ra2021 ndo gore ratarasikibwa nacomrade Nyasha vekwagutu akaabductwa akarobwa pakaitwa presidential visit. Gore ra2021 ndiro gorezve ravharwa vamakumbura rizivishe up to now vachiri mutirongo vachipomegwa mhosva yatisingazivi kuti yakamira sei. Tikatarisa ndo gore futi rasungwa ana Silvia na Johanna muno Masvingo. Tikatarisa ndo gore rasungwa TV9 kusanganisira neni.
Asi mumwe wevechidiki muZANUPF vaCharles Munganasa vanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga humwe hurumende rakakwanisa kuvhura maindastri matsva, izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANUPF nehurumende yavamuna kwa mugore ra2021. Apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa panyika yose, takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektori akawanda achigadzirwa nemafektori amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu. Zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021 muzvare Lorenyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa.
Isu sevechidiki vechidzimai tinotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama, tiwanewo mabasa zvigotibatsira kuriritira mhuri dzedu diki dzatinenge tinadzo, uyezve tinoshuvirawo kuti mitengo haisi kuzokwira mutarara gore rinouya. Pamusoro pazvo dambudziko remvura nemagetsi zvatiri kusangana nazvo, tinotarisirawo kuti ritange rapera gore rinouya, zvinova zvinotibatsira kuti tigorarama zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University, Dr. Davidson Mgodzwa, vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati pevechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mgodzwa vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo, nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980. Vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki.
Saka mapolitical parties anofanira kuita open up mapositions ari influential kuti vana vadiki vapindewo muzvinzvimbo zveutongi zvinoita kuti ivo vawanewo upfumi wenyika ino.
Vamugodza vanotiwo vanoona gore ra 2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo dza 2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Munyori wenau ane mukurumbira Aiden Wetherell, uyo aimbonyora achishandisa zita rekuti Makreka akashaya. Wetherell akashandira Alpha Media ne Financial Gazette, uye anga ari umwe wevakatanga bepanhau reZimbabwe Independent mugore ra 1996. Munewsday mune nyaya inoti makanzura echitungwiza abvumirana kuti munandira gore rinouya vachagora mihoro yevakuru vemunisipariti yavo nezvikamu makumi matatu kubva muzana 30%, uye vazivisa kuti vakafanobata chigaro chemunyori weguta Evangelista Machona havasi kuzopiwa bonus. Mufinancial Gazette, sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoyambira nyika dziri nhengo dzaro kusanganisira Zimbabwe kuti dzisashandisa pazvipfuwo mushonga wemaantibiotics. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndodangu kutaura maitira ari kuita ZANU-PF. Munangagwa nevanhu vake, ivo vakaungana, hakuna COVID inospread. Asi MDC Alliance ya President Chamisa ikaungana, COVID inospread. Why? Ndoo kunonzi kutonga neudzvinyiriri. Chero dai mukadzinga vanhu mukadisrupta MDC pameetings ayo kana zvipi zvavangaida kuita, vanhu vakaungana, hazvina zvazvinoshanda. Nokuti tinongonosangana kuballot box, ndo pamuchaona kuti hamuna kumbongwara. Makamboedza kutaura kuti Chamisa hasisina pati hechichi, but muri kutongozviona mega kuti mukomana ari kudiwa nevanhu. Mukomana ngaapinde zvake, ende ari kudiwa zvechokwadi. 2023 hamuna chenyu chero dai mukadzinga vanhu mukaedza kutumira polisi mukaita sei. Kana Mwari vachida kungoti apapinda anopapinda makatemba.
Tisvikewo pa Studio 7 apo. Munofara here? Ini ndinoitwa Weminyanga, ndiri pano pa Witbank mu South Africa. Ndoda kutaurawo ndakanangana navachivenga Vice President wedu. Inga makarwa kurwa kwakanaka wani baba, ko makuzvikanya papi zve? Chii chakuitika kuti muchichidzire vana vemumba menyu? Siyai vana vataure zvavanoda. Mwana akataruda chingwa apiwe nyoka. Chifa avo siyanai navo, vari kutaura maonero avo nemafungiro avo kuti zvinhu zvinofanira kufamba sei. Saka imimi sababa ishandisai pfungwa dzehukuru mochifunga kuti zvataura mwana izvi ndozvitora nenzira ipi, kwete kubva matochichidzira mwana. Mwana mangwana anokumbira chingwa here? Mukamupa. Vachiwenga tinyareiwo. Kutiza kunyika kwedu kudai ndizvozvo zvatiri kutiza zvekuchichidzirwa izvozvo, zvekuthreatenwa nekuurayiwa, nekuti hatisisina kodzero dzedu dzekuti titaure sevana veZimbabwe. Ndatenda hangu, ndozvananga ndichida kungotaura chete kuna baba avo vachiwenga. kurai baba mushandise pfungwa dzehukuru dzipfungwa dzehubaba musatonge nedemo ndatenda hangu vahwande makadi henyu nevamwe vese vashamarari tinotenda nenhau dzamunotipa
pa studio 7 apo makadi zita ndine tipo ndinobva kumasvingo kwachifumure ndinowa kugwadziwa kana vachiwenga vachiti hurumende ngaiferefete chifumure pakuti vataurirei chokwadi vamurinye havasimuki voga tisina kuvatuma isu tinoisa zvichemo zvedu kuna chifu chifu vosumudza zvichemo voenda nazvo kwamuri kuvakuru handizivi kuti zvinoenda mumavoko mani asi mukavona vodozvitaura sezvisi taneta zvekumasvingo taneta mp chaiye chaiye wedu muno mamurinye hatimuzivi saka moda kuti tiite sei nisu tiudzei kuti titevere gwara ripi takuteverai takonero tokumbirisa please nhangwe mukati morova nhangwe mukati munouraya asi chokwadi machiwa kezvino izvi takuinda pamavhoti tati muno mumasvingo ZANU-PF kangamai garai zvenyu zororai murugari mukai mubike doro ndimi muchabika doro isu tigorima doro iroro nekuti zvamuri kutiitira shuwa muno mutatambura
mamuka zvei pastudio 7 apa ini ndini moyo ndiri papretoria inini uyakataura achiti hanzi lobhengura lobhengura angatora nyika ikazosungurwa nezanu isati toti kuzvinzwa zvese izvozvo because hapana generation hatina kana zvatakamboona zvinotifadza kana kawana danyika yakatosiyiwa kuna smith ikoko zvakatitori nani because nyika yange yakanaka ichikushandira mapaundi nemadollars ezimbabwe saka isusu hatina kumboainjoya madollars acho isusu ezvino izvi tirikungotambura kutaura ranzi zvokunzi hanzi inofanira kutenda zanu yakakusunungura yakatisunungura chii tiri kutambura nazvo tirikurevanga munyika siri dzedu
pastudio 7 mamukasei anangomajonga makumata nomukawanda asi ndinoda kutaura pamusoro pezvakaitwa nemapurisa ezana zvekurambidza vachamisa kuti vagovere zvipo zvavo kuvanhu vakwegura vanhu vari pavanarebwa so hationi chakaipa kana munhu achipawo zvipo anga akaisira vanhu poizeni anga aisira vanhu mushonga here kuti vafe chii chaakakanganisa kuti ivo vagoti ngaaregere kupa vanhu chikafu ichocho chakakanganiswa chii akatyora mutemo upi aiwa zviri kuitwa nezano izvi kushandisa mapurisa enyika kuti vangoenda vachirambidza vanhu vemdc vandaienzi kuita zvavanonge vachifanira kuita iyo zano ichimhanya kwese kwese ichiita zvinhu zvayo inoda aiwa hatisi kuzvifarira izvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa necovid-19 muzimbabwe nezuro asi vamwe chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi mana 1940 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe makare Parliamentary Portfolio Committee on Mines and Energy iri kuda pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri reMines and Minerals Amendment Bill vazhinji vanoti vachatadza kutamba kesimusi zvakanaka gore rino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve timwe nhau vateereri muve nekrismas yakanaka ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.